Waro idza iri rinoti muZimbabwe muna 2000 huwandu hwemadzimai aifa achisununguka kana kuti achangosununguka wainge huri mazana matatu nemakumi masere nevasere 388 muna 2005 wainge hwakwira kusvika pamazana mashanu nemakumi matatu nematatu 533 muna 2010 wainge hwasvika pamazana matanhatu negumi nemasere kana kuti 618 muna 2015 hwakadzika kusvika pamazana mana nevasere 408 kochizoti muna 2020 wakadzikawo kusvika pamazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 357. Mukuru wesangano reWomen's Action Group amai Edna Masiwa vanoti zvinhu zvakadai hazvitofaniri kuitika nokuti kana mudzimai abata pamuviri hazvireve kuti atove murwere.
Pane mutemo wakaiswa wokuti pasununguka madzimai vanogona kusununguka pachena, asi dzimwe nguva pane pamwe pavanobvisa mari, dzimwe nguva vanogona kutonzi mwana ngavatange vaende kusikani kunotariswa. Munguva zhinji tinoona makani anenge akafa emupatara chemuhurumende, vanhu vozofanira kuenda kunotorwa makani kumaprivate kunova kunoburitsawo zvakare mari. Saka pane zvikonzero zvakawanda zviri kuita kuti madzimai vasasunungukire muhospital zvinove zvinogona konzera kufa kwemadzimai vachisununguka.
Ongororo iyi inotarisa madzimai anofa pamadzimai churu chimwe chete anenge achisununguka mwana kana kuti anofa kwapera mazuva makumi mana nemaviri asununguka. Muna 2020 zvinonzi pasi rose madzimai zviuru mazana maviri nemakumi masere nemanomwe kana kuti 287,000 vakafa vachisununguka. Muna 2000 madzimai ainge afa ainge ari zviuru mazana mana nemakumi mana nematanhatu kana kuti 446,000. World Health Organization inoti madzimai akawanda ari kufa ari munyika dzemuAmerica munove ndimo mune hurombo hwakanyanya. Zvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70% zvemadzimai ari kufa achisununguka pasi rose ari muAfrica. Nyanzvi yezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti nyaya yekurudziro yekuti vanhu vagare kudzimba nekuda kwechirwere cheCOVID-19 kubva mugore ra2020 kwakawedzerawo dambudziko rekufa kwemadzimai ainge akazvitakura.
Vakadzi vazhinji vaitambudzika kuenda kuzvipatara nenhau yemalockdown nekutadza kufamba zvakanaka mumigwagwa nekuye zvakare kuti kuzvipatara vanhu vanyanya kufokasana kana kutarisana nenhau dzeCOVID vasingatarisi zvimwe zvirwere. Saka zvakaita kuti nhau dzematenal mortality vakadzi vanofa vari pakuda kuzvibatsira kana pakusununguka vati one day.
Vaendera mberi vachiti madzimai akawanda akakundikana kunyoresa pamuviri pavo. Dr. Chiripanyanga vakurudzirawo madzimai akambosununguka neoperation kuti vanosunungukira kuzvipatara kune zvose zvinoshandiswa pakuita basa iri.
Kana wakamboitwa operation wakamboitwa Caesar, tinokurudzira kuti chimboenda unoonekwa nachiremba usunungukire zvakare muma central hospitals.
Imwe nyanzvi yeutano Dr. Michael tinotenda simemeza vatsinirawo vachidomawo zvimwe zvinokonzera kufa kwemadzimai achisununguka.
Rasa ropa maningi, kuteura ropa maningi especially patinenge tichizvarisa paya kana kuti panenge pachizvarawo mwana, zvinoreva kuti unenge warasa ropa maningi inge zviri dangerous. It's a medical emergency, inotoda kuti munhu tistope bleeding uyezve munhu apiwe rimwe ropa kuti ararame.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati havasati vaverenga gwaro rakanyorwa neWorld Health Organization uye vavimbisa kuti vachazotaura nezvazvo kana vambopedza kuongorora gwaro iroro. Nyaya yekushomika kwavana nyamukuta nemakirinika ndechimwe chikonzero chiri kunzi chiri kupa kuti madzimai arasikirwe neupenyu achisununguka. Sangano reUNFPA pamwe chete nesangano reWorld Health Organization vane chinangwa chekuti mudzimai wese zvake pasi rino akwanise kusununguka mwana wake zvine utano, nokuti utano hwakanaka ikodzero yemudzimai wese, zvinova zvinhu zvakanyorwa mumabumbiro emitemo yenyika dzakawanda kusanganisa Zimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimitse.